Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemugovera zvita 21, 2024. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoyi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa oyambira vatyairi vedzimotokari nemabhazi kuti varemekedze mitemo yemumigwagwa apo nyika yatarisana nezororo rekisimusi negoredzva. Sangano reZimbabwe Human Rights Association roparura gwaro rinoratidza mafambiro akaita zvinhu mumashandiro emasangano akazvimirira mugore ra 2024. Vagare vakawanda kumaruwa vanoti gore ra 2024 ranga rakaoma zvikuru nekuda kwekusanaya zvakanaka kwemvura. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Masangano anoona nezvekufamba kweveruzhinji mumigwagwa anoti anowirirana nekurudziro yemapurisa yekuti vanhu vangwarire mukufamba pamazuva ano ezororo. Zimbabwe Republic Police inoti vatyairi vanofanira kumira kana vachinge vaona tsaona mumigwagwa, vobatsira vanenge vakuvara uye kuzivisa mapurisa nekukurumbidza zvinenge zvaitika. Mapurisa ari kuyambirawo kuti munhu haafanirwe kubva panzvimbo inenge yaitikira tsaona mapurisa asati asvika, sezvo kuita izvi iri mhosva. Mapurisa anoti munhu wese ane basa rekuchengetedza upenyu hwevamwe vanhu nemidziyo mumigwagwa. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa vaPaul Nyati, asi mumashoko avo kustudio 7 vakati vanoshanda nevese vane chekuita nekufamba mumigwagwa mukupa chenjedzo neyambiro kuitira kuti vanhu vasarasikirwe neupenyu pazororo.
Vatyairi vedu vanofanira kuongorora matyairi avanoita dzimotokari. Tiri kushanda nevamwe vakasiyana siyana semapurisa eZimbabwe Republic Police, tiri kushanda neveTraffic Council, tiri kushanda neMinistry of Transport, tiri kushanda neivo vemabhazi chaivo chaivo, tiri kushanda navo. Saka munhu wese ane chekuita nechemugwagwa tiri kushanda naye kuti vanhu vatyaire motokari zvakanaka. Iri ndoo nyaya hombe yatawana kuti vatyairi vanofanira kutyaira motokari zvakanaka. Uyezve kana iri motokari yemhuri ngaive motokari yemhuri, kwete kuti vanotora motokari yemhuri vachiti vari kuenda kuzororo. Motokari kana iri Honda Fit inofanira kutakura vanhu vana kana vashanu, toona yakatakura vanhu gumi.
Avo vanga vari mutauriri wemapurisa vaPaul Nyati mumashoko avo kustudio 7. Tabatawo mukuru wesangano reZimbabwe Passengers Association vatafadzwa Goliati kuti tinzwewo maonero avo.
Isu sesangano rePassenger Association of Zimbabwe hatina kumbobvira tatinyarara. Tiri kuita zvese zvatinogona kuzivisa vanhu nekuyambira vanhu nyaya yenjodzi pamugwagwa kuti vangwarire. Iye zvino tiri kungokurudzira vavese vafambi vachazinga vachida kufamba kuti vange vachironga rwendo rwavo nguva iripo, vasangoeri kana vangoda kungofamba ipapo vasina kugadzirira.
Ndezvipi zvamuri kukurudzira veruzhinji mukugadzirira kufamba kwavo panguva ino yezororo?
Zvingokurudzira veruzhinji kuti vakwire mabhazi nemichovha nemateksi ane nhamba tsvuku pachena, vasangokwire chero chero chavanenge vaona zvipipipi kana kuti shikashika. Izvi zvine njodzi zvokwira mota idzodzo, kunyanya kumwa highway.
Asika zviri kunzi kune vemichovha yakachipa inokasirawo kufamba zvakare pamigwagwa apa.
Vanhu vakawanda vari kukwira mota dzematsotsi vasingazivi nevachida kukurumidza kuenda. Tiri kuti kumhanya haandi kusvika. Ngatiite sarudzo yakanaka yekukwira mabhazi nemuchovha nematekisi zviri pamutemo zvine namba tsvuku pachena, kwete kukwira zvipipipi izvo zvine njodzi zvokuti wakaita tsaona hapana rubatsiro rwaunokwanisa kunge uchiona kubva kumakambani einsuarenzi, hauna kuchengetedzeka. Uye zvakare mota yauri kukwira hauizivi kuti imotikari yani. Saka vanhu ngavangwarire, vakoshese upenyu hwavo pavanenge vachifamba, vaite sarudzo yakanaka. Zvinonzi vakuru manzeve ndeva
avo vange vari mukuru wesangano reZimbabwe Passengers Association vatafadzwa Goliati vachitaura vari parunhare kukadoma. Vanorwira kodzero dzevanhu vanoti vatambira chirongwa chakaitwa nezuro chekuparura gwaro rinoratidza mafambiro akaita zvinhu munyika mumashanduro emasangano akazvimiririra mugore ra2024. Gwaro iri rakaparurwa nesangano reZimbabwe Human Rights Association richishanda pamwe chete nesangano reObservatory for the Protection of Human Rights Defenders. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata murwiri wekodzero dzevanhu vari mukuru wesangano reZimbabwe Human Rights Association, vadzika maibere.
Gwaro ratiri kuparura irori rinonzi iro the 2024 State of Civic Space Report. Rinobata nyaya dzakawanda, asi zvikuru sei rinobata nhau dzemashandiro anoita masangano akazvimirira oga. Isu takabatana pamwe chete, isu seZim Rights takabatana pamwe chete nemasangano epasi wose, sangano rinozikanwa nekunziro the International Federation for Human Rights. Rinobatanidza masangano anopfuura 120 vanorwira kodzero dzevanhu pasi rose. Saka takabatana tikati hatimbonanganidzai kuti civic space yakamira sei muno muZimbabwe. Ndobva takurukura nemasangano anoshanda muno muZimbabwe anosvika iwo 67. Fa 67 ipapa pane atinoti manational NGOs vanoshanda vakatekeshera nenyika yose.
Nhoroondo yamuri kupa iyoyi yakakosherei muZimbabwe nhasi?
Yakakosha zvikuru nekuda kwekuti muno muZimbabwe pari zvino tiri kukurukura nenhau yatiri kuti iyo PVO bill. Ende vazhinji vemasangano akazvimirira ega vanotyira kuti PVO bill inovakanganisa mashandiro avachaita. Saka mu-2024 State of Civic Space Report takagara navo pasi kuti vanyatsobuda pachena. Tikaona kuti vanopfuura 98 vanotyaivo kuti PVO bill inovakanganisa mashandiro avanoita. Masangano mazhinji anopfuura 70% vari kushanda vasiri pasi pechikamu chePVO Act. Zvichireva kuti PVO bill parichava mutemo, masangano ese waya vanenge vakuita sekunge vari illegitimate.
Gwaro renyu iri rinewo here kurudziro yarinopa kuti zvinhu zvingafambiswa sei munhau dzamuri kubata idzi?
Zvakawanda zvinokwanisa kuitwa. Ripoti irori rine zvakawanda zvariri kukurudzira. Chekutanga ndechekuti mutemo wePVO bill, mutemo uri kuti paradzanisa, uri kukonzera iya yatinoti muchirungu polarization. Hausi kubatanidza vanhu. Ukatarisa mashoko mamwe aibuda muparlamendi nemusenate ndeaya ekutoti vamwe variko vanotoona masangano akazvimirira ega sevanhu vakaipa, maenemies of the state. Izvi zvinokonzereswa nemapoliticians. Saka zvakabva zvatokanganisa mweya uri kufamba wakatenderera pane iyoyo inonzi PVO bill. Approach yatinoona yatiri kuti isusu a nation building approach, ndo yatiri kuti a round table on the protection of civic space.
Avo vanga vari mukuru wesangano reZimbabwe Human Rights Association, vadzika maibere, vachitaura vari parunhare kuHarare. Vagari vakawanda kumaruwa vanoti gore ra2024 ranga rakaoma zvikuru nekuda kwekusanaya zvakanaka kwemvura. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Vagari ava vanoti kusanaya kwemvura zvakanaka kwakaita kuti vashaye zvekudya nemvura yekunwa ivo nezvipfuwo zvavo. Mumwe mugari wekunyamakate mudunhu remashonaland west, vali Roy Msendami, vanoti zvirimwa zvavo zvakatsva uye vari kurarama nekutengesa huswa.
zvinhu zvazvakaoma gore rino zvekuti vamwe takatotanga kutorarama nekutotengesa huswa hwetirira mudzimba.
Mudunhu reMashonaland Central kumbire, vagari vanoti hapana chavakakohwa zvekuti vave kurarama nemichero yemusango yakaita semasau nezvimwe, sekutaura kwaMy Loveness Kuvheya. Vamwe vagari vekumanyene kumaronda mashanu vave kurarama nemichero yesango. Mambongezi vapita pasi pamire vanoti nguva yenzara Mwari nevadzimu vanoita kuti michero ibereke zvakanyanya kuti vanhu vararame.
Pane nzira dzavanoita nazvo kuyambuka vanhu tine michero inoti kana kusina mvura iyo ndobaanenyatsoita mai
kusanaya kwemvura zvakanaka kwakaitawo kuti mvura yekunwa ive shoma kuvanhu nezvipfuwo. Mumwe mugari wemudunhu diki reChegutu vatanaka Mafusire vanoti vakarasikirwa nemombe nhatu nekuda kwekushayikwa kwemvura.
Mukuona kwangu ineni 2024 ranga riri gore rakati omei chaizvo, rakanyanyisa kuomera vanhu vanogara kumaruwa uye varimi.
Varimi vanoti zvirimwa zvavo zvakatsva zvekuti vave nedambudziko rekutadza kubhadhara zvikwereti zvavakapiwa nemabhanga vachitenga mbeu nefotireza. Patabvunza kuti sei varimi vasingatore mainsurance vaEdmore Mazarure, vanoti varimi havakwanise kubhadhara nekuti vanowana mari shoma mubhizinisi rekurima.
It's because of course munhu anofanira kuti afford insurance kana kuafoda kuri because kana akati akangonhingirikirwa, that's why you know my farmers they are poor because izvozvo akarohwa munhingi fodya ike nechimvura mavo isina kuinsure.
Mukuru werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Farmers Union, amai mai wePGT, vanoti kurima kunofanirwa kuvandudzwa kuti varimi vakawanda varime nemvura yemadiridziro.
Makore ano mari yakawedzerwa inodiwa kuzvirongwa zvetechnology, research, climate change, kuwanikwa kwamainputs anotengeka nezvimwe zvinoita kuti kurima kuvandudzwa. Zvirongwa zvekurima tichichengetedza mvura, kurima tichibuditsa goo rakakura nemari shoma, uye kuwana zvokurimisa tisingamiriri magovernment programs oga.
Mumwe mutevedzeri wegurukota rezvekurima vaPeter Hartatos vanoti hurumende iri kuedza nepainogona napo pose kuyamura vagari pamwe nevarimi nezvirongwa zvakawanda zvinosanganisira chepfumvudza, vachipiwa zvikwanisiro zvekurimisa zvinosanganisira mbeu, fotireza nemishonga yesora. Asi mumwe murimi asina kuda kudomwa nezita wekumarondera mudunhu reMashonaland East anoti hurumende iri kutadza kunyatsosarudza varimi vanorima zvechokwadi zvekuti mbeu nefotireza zviri kupiwa vanhu vasingarime asi vanozozvitengesa nemari iri pasi.
Hakuna proper vetting yemafarmers panyaya yekuti tione kapasiti yemunhu kuti akwanise kurima ndima yaari kudi yaari kuapply. Vazhinji vari kutowana mainputs vanhu vasiri kutorima vanozonotengesa mainputs iwayo.
Kushayikwa kwezvekudya kwakaita kuti mamwe masangano akazvimirira oga akaita seWorld Food Program ayamure vagari kunyanya vekumaruwa nezvekudya. WFP inoti vanhu vanodarika mamiriyoni manomwe vakatarisana nenzara muZimbabwe uye vanoda ruyamuro kusvika muna kurume gore rinouya. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Iko zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa mabasa evanhukadzi cheWomen's Forum chatinopakurirwa naMarvelous Muhlanganyauye weStudio 7.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganyauye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Melody Gwangwara vesangano reZimbabwe Women's Bureau vachange vari kukurukura nesu pamusoro pemabasa avari kuita vachibata nemadzimai vari kumaruwa. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu, mungatitsananguriro kuti mabasa api amuri kuita nemadzimai ekumaruwa.
Musangano weZimbabwe Women's Bureau tirikushanda nemadzimai ari mumaruwa majirimana egoko eganda seke nana mutoko tichiita magadeni madiridziro tichishandisa yatinotisola tichishandisa zuva kuti tite madiridziro edrip aya anoderedza kurasika kwemvura nepfungura yetiri kurarama yekushandira kwamamiriro ekunze uye mvura yavashoma haifanai semamiriro aita mwaka yekare saka tiri kuzama kuti tichengetedze gowo miri yezimbabwe iwane kudya uyezve madzimai akwanise kuramba achiwana chiuikidzo nekurima
madzimai ari munzvimbo dzamuri kushandira idzi vari kutambira sei zvirongwa izvi
madzimai ari kufarira zvirongwa izvi nekuti vari kukwanisa kushanda kubatsisa mabasa avo vasingarwadziwe zvakanyanya nekuti havachaiti basa rinorwadza kumashure wekuvaitakura migomo vachinochera mvura pachinhambo kuti vakwanise kudiridzira pari zvinhu mvura inenge ichingofamba nemapaipi ichienda pachirima uyezve isingarasiki vachikwanisa kuwana gohwo rakakura nekudaro vari kuzvifarira zvakanyanya magadheni ose atinawo tine madzimai mamwe ane 20 pagadheni gadheni rine madzimai akawanda kuti hatibatsi i5 hekta rine madzimai 36 vari kufarira zvirongwa zvatiri kuita zvakanyanya zviri kushandura mararamiro avari kuita nemhuri dzavo takatarisa panhau dzekuwana kunyange mari uye magariro mumba chaimumba munoita runyararo mukawanika kudya nemari
madzimai aya ari kurima zvirimwa zvipi uyezve vanozokwanisa here kuwana kwekuzvitengesa nekuti vamwe vanowanikwa vachimboshora kuti ehe tiri kurima asi kwekutengesa zvinhu ndoku kwatiri kushaya
madzimai atiri kushanda nawo ari kurima zvirimwa zvakasiyana siyana zvinosanganisira matomatisi hanyanisi chibage makeroti uye nemhiripiri mukurima kwavari kuita vanorima chirimwa chine maketi kare kana kuti chiri kudiwa munharaunda yavo takatarisana nechibage chavakaita mwaka wavakurawo munguva yechando vakaita chibage chavakatengesa munamagumiguru gumiguru namagunyana zvakaita kuti vakwanise kuwana mari yakatikuti pari zvino vari kurima mhiripiri tichiita yatinoti contract farming saka vanotorima zvinhu zvinovatengi vanenge vari toripo vakazvimirira
tichitarisa kuti mataura imi kuti mune nzvimbo dzamuri kushanda nazvo munobatana here nehurumende mukuita mabasa aya
mabasa ose atinoita tinoshanda nehurumende nekuti zvekubva tinoita tinenge tichitarisa waro wenyika yedu yezimbabwe nikiiiteriro yatinoti ngs one zvekubva tinoita semango zvinenge zvichisapota nedonzo rezimbabwe saka pabasa ratinoita rekurima tinoshanda nemaagricate officer tinoshanda nebandiko reministry of women affairs zvakanyanya kuitira kuti tikwanise kubatsira madzimai ari munharaunda idzodzo dzavanenge vachitungamirira
vanenge vachida kushanda nesangano renyu vanokuwanai kupi
vanoda kushanda nezimbabwe women's bureau vanokwanisa kutiwana pamasaisaita webhusaiti yedu inoti www.zwbonline.org pafacebook vanokwanisa kutiona zvakare zimbabwe women's bureau pax yaimbodzi twitter vanokwanisa kutiona zvakare zwb.org uyezve patiktok ripo zwb saka hatinowanisa pakanyanya uye panhare vanogona kutibata +26342747433 vanoda kushanya maofisi edu anowanika panhamba 27 robert mugabe bulawayo muharare anowanika panhamba 43 hillside road muhillside
mukushanda nemadzimai aya mune muchishanda navo pachena here
madzimai ese tinoshanda navo pachena isizodi tiri memba kuti institution yekuti vanoda kushanda nesu vanoda kusapota basa ratinoita vakasununduka kujoina zimbabwenisberu nemarinyika 3 dollars pagore kune vari kunze kwenyika vanobhadharawo 20 dollars pagore vachisapota basa ratinoita asi vanowana zvikwanisiro vanowana pachena nekuti tiri kushanda kunharaunda dzimba dzimai akanyanya kusaririra kana kuti nzvimbo dzine vanhu vanoshanya chouri zvakanyanya vatinenge tichida kusimudzi
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje ini ndiri Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington
iko zvino tokupai chirongwa upenyu hwedu our lives icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu chatinopakurirwa najonga kandemiri westudio 7
tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu jonga kandemiri westudio 7 ndiri muwashington dc Nasi tine hurukuro navaShadrack Pasipanodya vane makore makumi masere nematatu ekuberekwa vepapurazi re3A Tanridge kuNyamazi mudunhu renyanga avo vari kuti kune vanhu vari kurwisa kuvatorera purazi ravo ravagara kwemakore makumi matatu nemasere kana kuti 38.
Zvaita dambudziko rekushunguruzwa nekutorerwa zvinhu zvese zvifanira kushandisa papurazi. Hapana chondingagoni kuti kana dai ndikaenda kumakara mapurisa pane chinobuda, asi ndikazoenda kumakoti asi ekunyanga kana kuti pamutasa ndinoenda kuhwina kesi dzangu. Uko ndinoenda kuhwina makesi dzangu ndiri kwamutare kana kuHarare kukontinua koti ndinoda zvinobva pamurongo dzemunhu nemapepa asina basa. Ndinoenda kumapurisa, mapurisa acho ndiwa mukati menyaya dzacho.
Muri kuti vari kukushungurudzai, vari kukushungurudzai nemutoo upi vapasi panodya?
Chokutanga ndakatorerwa mvura yeerizeshe chechipiri ndakatorerwa ngombe 38 chechitatu iye zvinezvi muri kugadzikwa vanhu kuita resettlement mupurazi mangu ine vanhu vari kuzvidikisa hatitongi patiri kutonga.
Mune magwaro ei anoratidza kuti purazi nderenyu?
Ndinova wajonga nekuti ndiyo puri kundinoenda naye kukoti izvino. Handisina option babati ndaneta pamwe ndinomborohwa kuzeusati mangariyeba ndoendawo mapurisa mapurisa anosvika achitsveka.
Mati maendawo here kana kumahofisi ebazi rezvekurima kana kuendawo kana kugurukota rinoona nezvemapurisa rezvemukati menyika muchipawo chichemo chenyu?
Ndinawo ese mapepa edu ohome affairs yekuministry of agriculture yekuministry of land ndinawo zvese hapane chondida. Gurukotaro ndakatarisana naro paenzi deni dzadhengwa. Saka ndine tsamba yadhengwa yekuti mapurisa regai kushungurudza munhu. Munhu wese ane ikoro rake muzimbabwe. Pa2021 ndikaenda ngunyanzuzi kuenda kuona minista, ana kuona minista. Saka zvino ndinesa, saka ndati zvandinesao riyeri tetiyetezi ndichishungurudza here. Saka ndati zvabudawo ndizivo kuti minista kana kuti cabinet secretary wanoti chii, kuti mapepers acho ndinawo ekukoti. Mapepa amwe ari kuripota kuti nyaya dzatizuzi kana kuminisi dziri kuitwa underground. Saka ndozvidini mapurisa wondiita basa rekunge harakeni kuteera ngebe dzangu. Ndine tsamba ndanyorwa nebheta rehurumende richitaura zvemuri kuti bhingazi kuti kuchashungurudze munhu ane makore akadarebo. Vanoti hatibvumi zvinobva kumatare, kunobvuma zvinobva pamuromo wemunhu. Saka muchaona mapepa acho, muchaona vanhu vacho vari kudaro vati mumapepa vanoti hatibvumiri izvo zvinotorwa kukoti.
Kova makavakidzanawo nawo havasi kubatsirawo here vachitsigira kuti aiwa uyu munda ndewenyu?
Vanototorwa kuti zvetiri kuita uyu iwo ukapinda munyaya dzacho ndizvetinokuita wezvo nekuti uyu mutendei.
Zvikonzero zvipi zvamunofunga kuti zviri kuita kuti mubviswe panzvimbo iyi? Inyaya dzezvematongerwo enyika here, kutadza kugarisana nevamwe here, zvikonzero zvipi?
Matongerwo enyika ndizvo ndiri kubvu 87 kusvika ii ndakagara gore rimwe chete 86-87 ima ndatangwa. Ndingatotaura hedu zvatiri kutaura. Kana munhu makuona kuti munhu ane 38 yezi achishungurudzwa aitorerwa mwenzi pasina kuti mwombe yacho munhu atengesa mwombe yacho ndi kuti atora mwombe yangu haana kumbotengesa. Pane witness kuti atengesa mwombe kana kuti pane movement permit yemwombe zvese hapanazvo. Asi ndinoshungurudzai nemwombe dzangu dzato kuti ndirambe chitataura chiichaizi mapepa angu ndiwo achataura pamwe neangu nekuti amwe mapata aujeeaisi anomary in my report.
Manzwa hurukuro yataita nava Shadrack Pasipanodya vepafarm 3A kuNyamazi kuNyanga muchirongwa chedu Upenyu Hwedu. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa. Anokuonekai nemufaro semazuva ose ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Musakanganwe kuteerera chirongwa ichi zvakare svondo rinouya. Nhau dzemitambo. Vamwe vanoita zvemitambo vanoti vane chivimbo chekuti zvinhu zvichagadzikana gore rinouya ra2025, vachiti gore ra2024 zvinhu zvange zvisina kumira zvakanaka. Asi vamwe vanoti vakakwanisawo kuwana mikana uye vanofara nematanho akatorwa nehurumende muna 2024 mukusimudzira nyaya dzemitambo. Mutori wedu wenhau Pasmore Ndlovu anoti panyaya iyi.
Mumwe anobika mitambo yemafirimu achishanda nesangano reNATSA Zimbabwe, Prosper Kudzai Madanzi, anoti gore ra2024 range rakamunakira zvikuru kuburikidza nemikana yaakawana yemabasa akasiyana-siyana.
Gore rino range rakanaka chose ende tinotarisira kuti gore rinouya mikana icharamba ichifurika zvakanyanya.
Muimbi ane mukurumbira Alexio Kawara anoti zvimwe zvakakonzera kusabudirira kwevamwe mune zvemimhanzi gore rino inyaya yekubiwa kwezvigadzirwa zvevamwe pamwe nekushandiswa nevamwe zvisina mvumo kana kuti copyright infringement.
Kana vanhu vakabasa ratinge taita isusu vachirishandisa kuimba kumabasa vanoitawo iwo kana vari vaimbi asi vasiriwo vakanyora, uye kana kuti munhu achitora rwiyo rwako obva aruitisa anganziwo marimikisi kuitora obva waigadzira zvakare uchitsikisa rwiyo rwemumwe munhu rwakaitwa kare.
Mitambo yemadrama netheatre inonziwo yakaita zviri nani gore rino kana zvichienzaniswa negore rakapera ra2023. Mukuru wesangano reZimbabwe Theatre Academy Valoid Nyikadzino vaudza Studio 7 kuti zvirongwa zvavo zvizhinji gore rino zvakakwanisa kubudirira kuburikidza nerutsigiro kubva kuhurumende pamwe nemasangano ekunze, izvo zvakaita kuti vakwanise kubuda kunze kwenyika nezvirongwa zvakasiyana-siyana.
Vazhinji vakaramba vakamira vachiedza kuita kuti zviite, vanodzidzisa, vanobuditsa mitambo yacho, vanodzimwe dzinoendawo kunze kwenyika, vanonyora mitambo. So munoona kuti mapoka makasiyana-siyana muchirongwa vangati remain resilient vachigadzira mitambo.
Vanongorora nezvemitambo vachidzidzisa zvemitambo nekutorwa kwenhau paMidland State University vaAbel Dzobo vanorombedza zvikuru mitemo nehwaro hwakasiyana-siyana hwakaita seNational Film Strategy, vakati zvinotarisirwa kuzosimudzira vakawanda makore anotevera.
Yakanaka zvikuru zvokuti dai yangokwanisa kutevedzerwa zvairi izvozvo, chokwadi film industry yemuZimbabwe inosimuka kubva pairi papa, ikava industry inotyisa chayo muZimbabwe, tikavaone yatinoti Hollywood.
Madzimai anoita zvemitambo anoti wakasangana nematambudziko akawanda anosanganisira kushaya zvikwanisiro zvebasa nemari, asi vanofara kuti madzimai anoita zvemitambo ave kusimudzirwa. Mutambi anotungamira sangano reZimbabwe Female Arts Practitioners Platform, Mozwari Angeline Dimingo, anoti anofara kuti madzimai ari kusimudzirwa kuve vatungamiri, asi vanongoramba vachikurudzira kuenzaniswa kwemikana pakati pevanhukadzi nevanhurume.
Asi zvisinei, hatidzori tsvimbo, tiri kuramba tichirwira mikana yevanhukadzi kuti ienzaniswe neyevanhurume.
Mukuru weNational Arts Council of Zimbabwe vaNapoleon Nyani vanoti gore rino sangano ravo rakawanisa vatambi vakawanda mikana, uye vanotarisira kuunza zvirongwa zvakawanda gore rinouya nedonzvo rekuvandudza chikamu ichi.
Tine mitambo yatakaita gore rino yakafanana ne chibuku Road to Fame, Culture Month, Nama, chibuku neShamwari Dance Festival neimwe mitambo yakawanda yatakaita yakabuda ikafamba nemazvo mukusimudzira maartists edu emunyika muno muZimbabwe. Tinotarisira kuti mugore rinouya tiwedzere mwando pabasa rekusimbisa maartists kuti ashande basa ravo vakazvimiririra semabhizimisi.
Vatambi vakawanda munyika vanobuda kunze kwenyika vachindotsvaka mafuro manyoro kunyika dzakaita seSouth Africa, Canada, United States nedzimwe, uku kwavanoti kune kugadzikana pamwe nemikana. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndine Pasmo Ndlovu.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mapurisa oyambira vatyairi vedzimotokari nemabhazi kuti varemekedze mitemo yemumigwagwa. Sangano reZimbabwe Human Rights Association roparura gwaro rinoratidza mafambiro akaita zvinhu mumashandiro emasangano akazvimiririra mugore ra2024. Vagari vakawanda kumaruwa vanoti gore ra2024 ranga rakaoma zvikuru nekuda kwekusanaya zvakanaka kwemvura. Tabva tasvika kumagumo kwechirongwa chedu. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kutsambambozha yedu inoti studio7@voanews.com. Anokuonekai nemufaro nekukushuvirai zororo rakanaka. Ndini Evans Zeninga, ndiri muWashington, D.C.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo omhla ka 21 Mpalakazi 2024 ngudaba kancube. Endabeni zethu lamhlanje
sikhangeleleke ubungozi kumbe izaleko ezingabakhona ngendlela thizeni ezehlukeneyo zingaba ngezenzelo kanti nempazamo yoluntu. Ngakho besikhankasela ukuthi silombe ikhazi ngobuningi balo.
UZulu ukhuthazwa ukuthi aqhubeke esipha igazi kakhulu ngesikhathi sekhefu lekhisimusi lokuqala komnyaka omutsha. Izakhamizi zeWange zithi seziphelile izifuyo ezibayeni ngenxa yenyamazana zendle. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhlangothi lukahulumende olubuthanisa igazi ngenhloso yokuphathisa abalimeleyo labalemikhuhlane etshiyeneyo olwe National Blood Service Zimbabwe luthi luqhuba kuhle uhlelo lokuqoqa igazi ngesikhathi sekhefu lekhisimusi lokuqala komnyaka omutsha. Uhlelo lolu olusungulwe ekuqalani kwena linyanga luhlose ukubuthanisa amaphayinti egazi edlula inkulungwane ezisikhombisa i-7400. Kungakedluli iviki yakuqala yenyanga kaZibandlela. Kuvame ukuba lengozi eziningi ngesikhathi sekhefu leli okwenza kufunakala igazi eliningi lokunceda abalimala engozini ezijiyeneyo. Uhlezi lolu daba sixoxa nomnumzana Sifundo Ngwenya oqoqa inhlelo zeNational Blood Service Zimbabwe ezabelene sezansi yeZimbabwe.
Sithi thina umkhankaso usuqalile kumtshelwe kahle ngongusi wenkampani le umadam uLisi Maro evula ke ukuthi hhayi kakugidi nokugcwale uqhaphake indawo yonke sizame ukulomba igazi eleneleyo sikhangeleleke ubungozi kumbe izaleko ezingabakhona ngendlela thizeni ezehlukeneyo zingaba ngezenzelo kanti-ke le mpazamo yoluntu. Ngakho besikhankasela ukuthi silombe igazi ngobuningi balo.
Okwakhathesi isiphala segazi kumbe inani elikhona limi njani? Liyajabulisa na kusukisela ngesikhathi liqala lolu hlelo libona sengathi igazi elikhona liya lisanda na?
Lona ngokwalo ngamanani, kodwa-ke angithi uyananzelela ukuthi ukufaka esiphaleni segazi kufana nje lomuntu oledamu lamanzi. Ukuthi ngathuka thizeni uyabubika ukuthi hhayi amanzi akhona, kodwa kusiya ngokusetshenziswa uyananzelela ukuthi abe lokhu esetsha ikakhulu nxa lezulu lakhona linayo linanga kahle. Kanti-ke lapha ngachathanisa ngithi singaze silombe kwindawo thizeni igazi elingani liningi, sichathanisa ngalokho besikukhangelele ngisala lesingante thizeni ukuthi ekusebenziseni ngapha kunjenje sikhangelane labantu abathathele imvukuzane ezithiyeneyo esibelethu eyamabele eyabobabe-prostrate kuzokuba le mikhuhlane eminye ethize ezidalwa ikuntshintsha komkhathi climate change. Sikhangelane njalo lezingozi zomgwaqo ezibhahi kuvele sezisikhalelile ngaphambili singakalombo kuyaka konke khonoko kudla esakeni lele ngabanisane ezizalwayo lawo nina bayafuna ukuthi beyongiwe ngokufanelekileyo. Kanti-ke lezinye iziphathiso ezabanye abavele abangabumbi igazi eleneleyo emzimbeni yabo. Ngakho-ke singaze sithi tinasilombile laphana ngokukhube kungaka uzananzelela ukuthi izibhedlela ngobuningi bazo zabe zisiza ngamandla lazo zisiya ngendlela ezisiyeleyo ekudingeni kwazo igazi eliyabe zilidinga leziphathiso zabo.
Umbiko elihamba lawo nxa lisiya ebantwini ngothini?
Umbiko uthi lakho umuntu oyake etshayelwe ucingo yingozi kumbe ukushiyele kuthize kudinga kuthole ukuthi abe sedinga iziphathiso lwegazi kumbe igazi ngokwakhe. Ngakho-ke hlezi ulungile, ulungele ukuthi lawe ma usulidinga lelo gazi ngathuba ozalidinga ngalo wenelise ukuthi ulifinyelele ulithole kwazisele iy'mahhala. Into yamahhala ukuzuyiza umahhala layo ukuthi ibe khona. Ngakho siyakhuthaza-ke kakhulu ukuthi babithi zilomhle sitshaba bantu abahle babithi siyacela lisondelele endaweni thizeni lapha esitholakala khona. Sinawo ama-mobile teams akhankasayo amabindi nimumsubuye kanti kesine kinika yethu laphana ku JNN komo nokuthi sathi ngokara NN post office kuvulekile khona phana insuku zonke njengaphandle kwangesonto kodwa ke ngokulungisisana sicayisana kungaba labantu abafisa ukuthi bachaze ukuthi bayinikeza igansi siyalivulela nje kwenze ukuthi kube lula kanti siyacela sibe sigqugquzela ukuthi hayi asisebenzeni sicaphele jayela kuhle ucaphele ngamatampo njalo wenze ulandele imigomo nemibandela yemigwaqo lawe wena ohamba ngenyawo kuba uhamba ngani nanzelele ukuthi okusebenzisayo okuhambisayo kube ngokuza kuhlenga impilo yakho kulokuthi uzifake impilo emthekweni.
Umnumzana Sifundo Ngwenya uqoxa inhlelo zeNational Blood Service Zimbabwe ezabelene nesezansi yeZimbabwe. Ubesecingweni leStudio 7 ekobulawayo.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela, lamlela mshweshwe, lamlela nampawa fube mbula.
Kweze maphandleni. Abantu abahlala duzane leWange National Park lezinye izihonqo zenyamazana zendle bathi bathwele nzima lonyaka njengeminyaka edluleyo ngoba ziphelile izifuyo zabo ezibulewe zimpisi, izilwane, amaganyana lezinye inyamazana eziquma santando emizini yabo zidinga amanzi, amadlelo lezifuyo. Inyamazana zendlelazo zibulewe ukuswelakala kwamanzi lamadlelo. Unokuthi abadlamini usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Kunengi okwehlele uzulu lenyamazana zendlelo nyaka ezabelweni ezitshiyeneyo. Anhlanganiso ye Wildlife and Environment Zimbabwe Matabeleland Branch babi kuba inani lenyamazana lehlile eWange National Park ngenxa yesomiso esikhulu esidalwe isikhudumezi somkhathi ese El Nino. Uphenyo kanda kwethulwa inhlanganiso le luveza ukuba iWange National Park isele lendlovu yezedlula kancane inkulungwane ezingamachumi amabili 22,000 okulinani elehlileyo kuqathaniswa la kumnyaka ophelileyo lapho abenza uphenyo lokubala bathola ezifika phose inkulungwane ezingamachumi amathathu 29,000. AbeZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority babika ukuba ezinye indlovu zatholakala zifile esihonqweni lesi ngenxa yokuswelakala kwamanzi lamadlelo. Isikhulumeli sezimparks umnumzana Tinashe Farao uthi kusukela ngoncwabakazi bathungatha bafica indlovu ezedlula ikhulu lamachumi amathathu 123
zifile. We have lost about 123 elephants in Wange National Park alone due to drought related deaths.
Wonke umuntu uyazi ngokwenzakala isikhonqeni zethu ngesimo sendlala. Thina sibone izingu 123 zifile okuyikutsho ukuba uphenyo lolu lungabe lusitsho ukuba mhlawumbe ezinye zafa, ezinye zakwezinye indawo kumbe kababalanga zonke, kodwa njengoba sisebenza sonke bazosichazela.
UFarao ubike njalo ukuba lo izinga lokuzingelwa kwendlovu ngokungekho emthethweni kwehlile.
Over the last 3-4 years, I think we have not seen one elephant within the Wange National Park region to poaching. It speaks of the good work that we are doing.
Asibanga lohlupho lolu umnyaka wonke angithi kusukela ngo-2020 inani leli lehla kakhulu. IWange siyayazi yalo hlupho lokuzingela, kodwa ngokusebenza kwethu sithungatha uhlupho lolwalu sekhom osekusele indlala, njalo sibangela ukuba sithole imbiko lembiko yokufuthelana phakathi kwabantu lenyamazana zethu ngoba zifohle siyadinga ukudla lamanzi ebantwini.
Lokhu kufakazwa ngumnumzana Phumlani Ndlovu wesigabeni se-BH10 eWange.
Lezo mulo bekwathi ngubaba ohlala ukholo ngoba ngwathi yathethe ukuthi uyaphuma uyathola ngasela lutho ngoba ulala veli phandle kuyabuso kudlopho indlovu kalathi siyakhuluma ngezimbida wathi wathi kuyasiphambanisa le masimini sokulala kulindiwe kwale masimini encane akula benefit futhi oyithwele ebantwini.
Sixoxe njalo lo mnumzana Dumisani Khumalo owagwazwa inyathi yayilandela inkomokazi zikamakhelwane wakhe. Uthi kuvamile ukulinyazwa kwabantu zenyamazana lezi lenhlalo nje kayisemnandi.
Ukuthiya abantu bengabayanga kakhulu esigabeni. Inkomo zehlile ngenani lazo, abantu babe nenkomo esigabeni eziningi kakhulu ukuthi eminye imizi kwanisuka inkomo ezidlula 20-30. But ngenxa yendlala lo wildlife conflict esikhuluma ngayo, imhlambi yehlile emakhaya lapha kusekho umuntu onenkomo esifika 30 right now.
Ukhansela wesiqintini sakatshetshethe umnumzana Given Moyo uthi kuyethusa ukwenzakala esigabeni sakhe.
Abantu bavala izibaya, abantu bavala amasimu, khuluma so iganga elinenge
yalilinywa kodwa kusela umuntu ohamba kuyalinywa ngoba abantu asikuthi abala interest asikuthi abala amandla amandla abalawo but bathi bona ngake zake silime amandla ethu adilizwe kumbe achabalaliswe izinyamazana amahlayana nje.
Amagqwetha enhlanganiso yeZimbabwe Environmental Lawyers Association athi ukufuthelana ukukhona phakathi kwenyamazana zendlela abantu lokho kuqhubekela phambili bathi lokhu kubangelwa ikukukudeka kwamadlelo ukuswelakala kwamanzi ezikonqweni ukungabiyelwa kwaza kanye lokukhudumala komkhathi abohlangothi lweZimparks babeka okufanayo besithi kusukela ngomnyaka ka-2019 kusiyabamba kodluleyo kwafa abantu abangamakhulu amathathu 300 ababulawa zinyamazana ze ndle kwalimala njalo inani elifanayo phakathi kweminyaka le bathi inyamazana zendle zadla inkomo ezifika phose yamakhulu ayisikhombisa 697 imbuzi ezedlula ikhulu kanye labo babhemi abalikhulu lamachumi amabili. Inhlanganiso yezemvelo ebona ngokwenzakala emazweni wonke e-International Union for Conservation of Nature yafaka umthetho onqabela amazwe ukuba athengise impondo zendlovu kulandela ukunanzelelwa kobungozi lokuchaba balala kwemvelo kodwa abezimparks bayakuphikisa lokho besithi ikho kubangela ukufuthelana phakathi kwabantu lenyamazana zendle. Ngimele iStudio 7 ngisewange nginokuthaba Dlamini.
Busi gaba sabo mama abesifazana abathi ubulukhuni umnyaka ka-2024 kodwa bafisa ukuthi kube lenguquko ekhanyayo ngomnyaka ozayo ikakhulu kungana izulu bethole ukudla ngemfanelo njalo lezifuyo zibe lamadlelo aluhlaza kubika uAnastasia Ndlovu.
Abesifazana abaningi abakhulume lomsakazo weStudio 7 bakhale ngesomiso esikhulu esikwele Zimbabwe esidalwa isikhudumezi somkhathi ese-El Nino. Iningi labo okwamanje abatholi ukudla okweneleyo, abanye bathi baphila ngokucela ukudla kubomakhelwane kumbe izihlobo labangane njengoba ingatholakali imisebenzi elizweni. Loba bebhekane lohlupho lolu banathemba lokuthi kuza kuba ngcono ngomnyaka ozayo kungana izulu. Unkosikazi Nomvula Mguni omele ibulawayo edalele parliament uthi indlala ibhuqile elizweni lonyaka.
El Nino le khona ayisiyole efana lale ebikhona ngo-2024. Sihope ukuthi kuzaba lomfefezo ozavuthisa at least abantu abakuhlanyileyo ukuze abantu badle. Yiko athi esikukhangeleleyo for 2025 ukuthi izinto nje lokwenza kwekhona kuzantshintsha le parliament kuzasebenza okulungileyo okufunwa ngabantu ukuthi imithetho ilungiswe ngoba ilizwe kumele lisetshenziswe ngemithetho.
Umbono wakhe usekelwa ngunkosikazi Othilia Sibandalayo olilunga ledale le-parliament ohlala kobulawayo othi ukhangelele ukuthi kube lokuthula eZimbabwe lokuba omama bathole imali yokusungula amabhizimusi kungelabandlululo.
Kodwa sikhangele ukuthi omama sithi isizwe akula baba okhona ngisho lomkhokeli okhona ongadlulanga kumbe ongathwalwanga ngumama. Le nhlelo zabomama ziyasilela, sikhangele ikakhulu inhlelo zokulima kubomama ngoba kuyizo ezingathuthukisa isizwe. Sikhangele njalo ukuthi ibhanga labomama labontanga lingezelelwe ngokugcweleyo imali lezi ezibonekiswayo njalo kuyehliswe indingeko ezifunekayo ikakhuluma omama sebefuna imali lezo ukuze bezithole bethole amathalakitha bethole into zokulimisa.
Ngaphandle kokudla abesifazana bathi bebethwele nzima ngezempila kahle ngoba kabanamali yokubhadala ezibhedlela njalo leyokuthenga imithi yokuba bephephe emkhuhlaneni etshiyeneyo. Unkosikazi Sibongile Maphosa omele iMathebeleland South edalele parliament uthi bekunzima lonyaka.
Uyabe ethola iphakethi elilodwa elama sanitary pads ngomnyaka ngeallocation efakwe ngumthuli. Enxa kuyikuthi umntwana yabethola ipacket elilodwa ngomnyaka yebo ye abazali labo babezama lapha lalaphana kodwa uhulumende ukuthi athi yena uzanika umntwana oyinkazana isipho sepacket elilodwa lama-sanitary pads ngomnyaka umntwana ongena esikhathini 12 times a year abane njalo bangene kabili ngonyanga
osakhulayo uShantel Mawire owenza izifundo zemfundo yaphezulu kodwa engakasebenzi selokhu wagqiba izifundo lezi ukhala labanye
hawu 2024 ngangikhuluma ngisengikhangela khathesa nti ngiyabona sibili ukuthi ebenzima usuke wabanzima ngoba ngibesengiqedile isikolo bengenza i-development studies sesifikile isikhathi sokuthi ngibe sengi-applya ngidinga imisebenzi ama-rejection ebebaningi kakhulu so usuke wabanzima kakhulu for mina kodwa mase ngikhangela 2025 I'm hopeful ukuthi on the way along the way ngizathola something
uyalila lo mbalisi uHope Ranganayi
u2024 wami yeah ube full of ups and downs but economically really disability and poverty has always been into esihambisanayo lezo bekunzima nje ukuthi nami ngumzali ngikhubazekile kodwa ngingumzali ukuthi ngikwanise ukuthi umntanami la athole okweneleyo empilweni ukudla okweneleyo ifizi nanani bekunzima but sizamele nje ukuphusha ukuthi siqhubeke ngikhangelele lama ukuthi 2025 kabe nganololanyana
abesifazana abaningi bathi akuqhubeki lamabhizimusi ngenxa yokuswelakala kwemali yokusungula amabhizimusi njalo lokungatholakali kwemali kuZulu ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Okwamanje sike sizwe okwethulwe nguNtungameli Nkomo kuhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba.
Langa la puma lendaba, la shona lendaba. Kuhlelo liphuma lendaba, litshone lendaba namuhla, siza lezibuhlungu. Sixoxa ngokutshona kukamnumzana Richard Ngalo Mabena. Wayengumtshayeli weqhawe lesizwe uJoshua Mqabuko Nkomo ngesikhathi somzabalazo. UMabena ubhubhele eMelika lapho abesehlala khona. Utshone mhla ka-10 kulinyanga eseleminyaka yokuzalwa engamatshumi ayisishiyangalombili lambili 82. Uchiye umbiko ukuthi ufuna ukuyabekwa ngakibo eFilabusi esigabeni seGwatemba. Kodwa uDubo ikuthi isithupa sakhe asitholakali okungenza ecine esebekwa eMelika. Sixoxele nkosikazi wakhe uMama Gloria Nkomo. Yena othi labesigodlo seZimbabwe eMelika bathi akula ncedo abangabapha lona nxa kungela sithupha.
Mina ngihlale laye from 2013 kwathi ngo-2017 wahlatshwa umkhuhlane waba le-prostate cancer seseGeorgia. EGeorgia welatshwa i-prostate cancer yaphela. After that 2018 waba le-kidney problem. So ubeselatshwa ama-kidneys kathesi wabo uMabena ehamba kathathu ngeviki. Kuze kwathi-ke mhlaka-10. Mhlaka-9 ebusuku ubaba uMabena ngikhulume laye nje sithi hayi mina vele uyazi sengifuna ukuhamba ekhaya. Ngifuna ukuhamba ngiyebekwa ekhaya. Wasihlanganisa nomntana nakho umfana okhona ohlala eVegas. Wathi mina ngifuna ukuyabeka ekhaya, ngifuna ukubekwa la.
Liza kulandela yini konoko ngoba sizwa kuthiwa ungani kukhona okuhluphayo.
Besifuna ukukulandela but osokuhlupha ikhona lokhu ukuthi dala sithupha zekhaya, dala isi-certificate, dala i-passport engena ngayo kuleli lizwe kalayo.
Ongangokuthi usesebenzisa amaphepha eMelika kuphela.
Ye, ulamaphepha aseMelika, ube yi-citizen yala ngoba ubaba I think ulama 40 or 45 years ela, or more than that.
Kodwa ekhaya khona isithupha somuntu nxa uyisizalwane seZimbabwe amaphepha ayabe ekhona bathi kwehlula ngapho ukuthi kutholakala
sizamile abantwana basekhaya abantwana bomni wabo bahamba bayezama bathi kuyehlule kwasekusithi omunye wabafowabo wakwamabhena wasithumelela iinumber zesithupha wathi zinumber zesithupha but iinumber zesithupha kasizo ezihambelana lomabhena iinumber lezi zihambelana lomunye umuntu ngoba ifela busi i-under 21 yena isithupha sinike sona si-under 27 i-last number is 27 instead of 21 so that means isithupha lesana kasiso sefela busi it's not even for umabhena
yena ubaba ngowefela busi
yena ubaba ngowefela busi ezalwa efela busi uNkathazo Mabhena then umama wakhe kwakuthiwa uMbuthanelwa Jubane owayezalana labo umaplot Jubane but bonke sebasithiya abazali ubaba vele kufamily kaMbuthanelwa Jubane lobaba uNkathazo ubesesele bebabili nomunye oseZambia ukhona yaphila
Bonabo abasekhaya othi labo bake bazama ukumtholela isithupha lamaphepha kwehlula bahambile yini bayabonisana labalisa lezinduna bakhuluma lazo ngalolu daba
ngithe ngibuza kukhanya wathi kabahambanga ukuyabonana labalisa ubaba omncane ongiqhubele inamba yona leyo umfowabo okayiso umncane ungitshela ukuthi yena ukuthole kuma-title deeds akhe ayelawo ikhaya khonale but ayi lesi sithupha kasiso sakhe
libona ngani lingaphathiswa njani ma
ubaba nxa abezapho abanye abamaziyo abakhona lekhaya abanye abafowabo basimeli khonale ubaba ayibekwa lapha endaweni akade efuna kuna nxa njalo kungafinyeleli ukuthi siyemlahla khona le khaya sesizagcina simlahla e-Atlanta ngoba lapho esihlala khona kathesenoth decoda kabambeki umuntu kuze kuyofika uJuni kuyasinowa nje ngikhuluma nje kakuphumeki laphandle
umama uGloria Nkomo ngonkosikazi kamufi uRichard Ngalo Mabhena yena owayengumtshayeli walo owayekhokhela ibandla lezaphu umnumzana Joshua Mqabuko Nkomo asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami uNtungamile Nkomo
Siyabonga kakhulu Ntungamile Nkomo. Kuhlelo abaculi bethu liviki sileqembu lerumba elizibeza ngegama lokuthi ama elefanti amahle liphethe iEP yalo entsha elesihloko esithi kuqina ngamandla. Nansi isikhulumeli saleli qembu uKhumbulani Ndlovu.
Sama elephant amahle smile chocho esigabenza endaweni yakwaskete esigodini sako dry emculesi album EP yethu esithathu le EP esithathu sama album ay2 le single track e1 le EP e1
abangathanda ukuthenga umculo wenu kumbe ukuxhumana lani balithola njani?
Abangathanda ukusithola bangasithola ku 0826 040 56, eFrankisha ungasithola ku 0650 36 9295, sithi eDipsuti uzosithola ku 0679757394, abeyokugcina ithi 0653069792. Sicula seSouth Africa. Inamba zaseZimbabwe ezitholakala khona ezingoma zethu ama-CD, that's 0763 77 33 63 137.
Abalandeli ubatshiyela wapha amazwi?
Akubalandeli, ngicela isapoti, sicelela isapoti kubalandeli, sapotini ama-elephant balandeli, ngicela ngiyacelela isapoti, ngiyacelela isapoti kubalandeli. Nabantu bethanda umculo wakithi oyerumba, sicela nje abantu besapoti umculo wakithi oyerumba, asapotaneni bantu bakithi, ngiyacela.
Singekehlukani-ke sikhangele ebezihamba phambili. Singakehlukani-ke sikhangele ebezihamba phambili. UZulu ukhuthaza ukuthi aqhubeke esipha igazi kakhulu ngesikhathi sekhefu lekhisimusi lokuqala komnyaka omutsha. Izakhamizi zeWange zithi seziphelile izifuyo ezibayeni ngenxa yenyamazana zendle. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngutabo kancube ngisithi lilale. Abangenelisanga ukulalela uhlelo lwethu lilakho ukuya ebulenjini bukheli ethi www.voaindebele.com.
Libonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.